Vamunanga gwava domao nengo ze politbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nengo ze politbro kana vachinge vapedza kuvandudza mapazi edare iri izvo zvavati varikuita pari zvino. Vadomwa ndiva Obet Mpofu, va Mike Bima, va Love Moma Tuke na va Patrick Chinamasa, vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo mupolitbro yekare. Mai Mebo chinomona vadomwa wokuti vamirire madzimai mupolitbro va Douglas Mahia vakadomwa wokuti vamirire vakarwa hondo mupolitbro. Mai Muchinguri Kashiri vatenda vamunangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. Vamunangagwa vagadzawo nhengo itsva dzecentral committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzecentral committee pamusoro pedzavagadza sezvinodiwa nebumbiro remutemo wezanu PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuzanu Ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. Vamunangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro Jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vamunangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndava Josiah Hungwe, amai Angeline Masuku naambasada Aaron Maboy Ncube. Mutungamiri wezanu PF vatendawo kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vatiwo vatungamiri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera. Sachigaro wezanu PF United Kingdom va Xavier Zavare vaudza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Uye taona kupatana unit amongst our leaders, kune zvinenge zvichimbotaurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri wezanu PF vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ave kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu remashonaland central range rabuda mucongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Manyebo evanhu vari kungosvodowa nekuti chinhu chedu chafamba, ese maprovhinsi anga arimo akazara, kana padaidzirwa macentral committee emaprovhinsi imamo vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita vari kutsvagawo chokuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvodwa nekunaka kwechinhu chedu. Kongresi yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwabuda kukongresi yezanu PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tirikutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kunzwisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kukureva kuva redhi kwecompetition nekuva redhi kuti atiaanga atiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi, nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato ezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandadzwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kgs dzembeu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.